matambudziko uripo nderekuti yezvinhu ndongoi kuti pane kare dzinenge iri shoma saka arabhizita havana kuendekawande pamakambani asi chimwewo chichida kuti chigadziriko ndechekuti paya pakaitwa mamanitary policy settlement yekuseparata maus dollar nemarcgs pakazoviwa mumutemo futi unoti vanotengeserana macurrencies zvinhu zviri kunzi kwemutemo unokwanisa kuvhariwa kwemakore 10 sazvo zviri kuveya izvi ndezvekuti makambani aya ari kuda foreign currency dzaana nzira yekuti akwanise kuwana yatingati kutrade nevaye vanayo foreign currency vanova vanet exporters vanet exporters vo vanodawo kubhadhira zvimwe zvemitengo yavo yezvavanoshandisa mabasa muno muzimbabwe saka kuti vaexchange foreign currency yavo 1-to-1 vanoona zvisizovadhurira zvekuti vanobva havatozokwanisa kuexport saka chatiutati ndechekuti dai pakwanisi kuvepo ngapagadzirwe nzira yekuti private sector nehurumende vaveprivate sector payinitial vakwanise kutreda forecurrency hurumende ichibatsirawo just ngoti yatinoti oversight yayo so that makambani ane foreign currency vanokwanisa kutengeserana nevaya vasina kuripita kuti nyika iyi chese iende mberi
saka muri kumbotaurawo here nehurumende nekurudziro yenyi
iya ndo zvatingati ndebasa ratiri kutoita izvezvi kuti tiri mushishi kuti tikomunikete kuti vazivi kuti pane mitemo yavakaisa ike zvaakutokonzera kuti nevaya vangadida kuti varamba vachigadzira vatoti ndingativhare kunze kuti ndichikore mitemo ndozosungwa saka ndokuziva kuti zvikurumidzi zvatogadzirwa sanyaya yacho ii yatingati very urgent.